Chirwere chinokonzerwa nevirus inonzi iyo measles. Saka it's a kind of viral infection inowanza kubata vana asi inokwanisa kudzivirirwa nenhomba kana vaccination.
Ndeapi matanho anoda kutorwa nenyika kuitira kuti izvi zvisarambe zvichienderera mberi?
Vana vese zvavo vechidiki vanofanira kunge vachiwana immunization kana vaccination. Saka pane a series of vaccination inoitwa kubva mwana achizvarwa kusvika apedza matanho ese. Saka ndozvatingati senyika ngatikurudzire kuti munhu mwana wese zvake akwanise kuwana nhomba, whether ari kuchikoro, whether ari kumba, anofanira kunge akabayiwa nhomba, nokuti ndomushonga mukuru wokudzivirira measles kana gwirikwiti. Chatinozoona ndechekuti kune dzimwe nzvimbo vana vasiri kuwana nhomba dzakakora, vasingabayiwe nhomba and izvi zvinokonzeresa kuti izopararira mucommunity kana kuti munyika.
Kana vana vakasabayiwa, njodzi dziripo ndedzipi? Hongu tinoziva kuti pane vamwe vanozofa. Pane here zvimwe zvinokanganisa muviri wemwana?
Kune vamwe vana vekuti vakabatira chirwere chegwirikwiti kana measles vanokwanisa kuita tingatiwo some disabilities. Vamwe vanoita zvirwere zvemapapu, vamwe vachiita marashes aya anozoita kuti vakwanise kuwana zvimwe zvirwere zvinosanganisira matingati mabacterial infection. Uyezve vamwe kukura kwavo vanokura vasina utano hwakakwana kana vachinge vabatira iyo gwirikwiti. Nokuti gwirikwiti inoita kuti vana vaperehwe nemvura dzemuviri, sometimes iva affect vision yavo